manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 29 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
1980, yakanokumbira United Nations kuti iye kuzoona sare dzemuno. Nenyaya yekuti Smith yanga ari Zimbabwe Mupengo. Ende anga ari chigereni. Saka ike zvino tikuona kuti dzimwe hama dzedu dzari kuita zvechigereni. Zimbabwe Mupengo. Saka panikiwa kuti tibatsirwe nerimwe boka riri pamusoro tiri kenhengo senyika.
Mutungamiri webato Residents Coalition for Change Van Nelson Chamisa vanoti vave kukumbira United Nations kuti iuye kuzoita sarudzo munyika kuti musarambe muchideuka ropa
Tinyangwa chichaiti ndave riri constitution yenyika nyika inoyi iri kutongwa in terms of its own constitution saka hapana nyaya kuti UN ipindire UN inopindira kana kusvikira muhondo isatina hondo yatinobuda mairi
Asi vachipindura munyori munyaya dzezvemutemo mubato rezanu PF vamunyaradzi po mangwana vanoti Zimbabwe haangaitirwe sarudzo neUnited Nations nekuti hamuna hondo Harare Agricultural Show yotanga muHarare nhasi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chopambwa kuNigeria iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change Van Nelson Chamisa vanoti vave kuenda kuUnited Nations kuti ibatsire mukuita sarudzo dzemuZimbabwe nekuti pari zvino Zimbabwe yave nzvimbo iri kuparwa mhosva. Pamutemo United Nations inokwanisa chete kupindira musarudzo dzenyika ndokunge patenderanwa kugungano reUnited Nations General Assembly kana kuti mudare guru reSecurity Council. Vachamisa vanoti munyika maberekera ingwe uye sarudzo dzegore rinouya dzinonetsa kutambirika kana zvinhu zvikaramba zvakaita sezvazvakaita pari zvino. Muguzeya nezvenyaya iyi tabata vachamisa
gakava riri munyika nerizhonga yematongerwo enyika nerizhonga yekuti munhu anonzi hauvhotere paunota enda unoti handigoni kunyora enda kumusana wasabhuku chifi iwe mambo enda unoti ngehabvumidzwi pati yasi haibvumidzwi kuita zvese zvaitwa neapartheid zvaitwa nasmic zvese zvechimbwafungata zvese zveudzimiri hatibvume izvozvo nyika ino takairwira kuti ive nerusununguko 1 man 1 vote munhu ane kodzero dzekuvhotera paanoda kwete kuchipidzirwa kwete kuita zvemhirizhonga kwete kuita zvechibhinya hakuna nyika inovakwa nemupinyi hakuna nyika inovakwa nemabara nyika inovakwa nekunzwanana nenyararo nekutanana nekusimbisana 1980 ZANU PF yakanokumbira United Nations kuti iye kuzoona sare dzemuno nenyaya yekuti Smith yanga ari Zimbabwe Mupengo ende anga ari chigereni saka ike zvino tikuona kuti dzimwe hama dzedu dzari kuita zvechigereni Zimbabwe Mupengo saka panikiwa kuti tibatsirwe nerimwe boka riri pamusoro tiri kenhengo senyika yeUnited Nations
Asi kuti United Nations uye kuzoita sarudzo vachamisa panodiwa kuti General Assembly itenderane kana kuti Security Council munoona here muchikwanisa kuona rutsigiro rwekuti izvi zviitwe
zvirewe mutemo tinotoziva zvatiri kutaura kuti zvizobvumirwa ndonge makumbira saka izvizvi ugwerezizvi kutuma kanduma yekuti ane zvatiri kudiwa kuti zviitwe zvakanaka iyo United Nations yozoona kuti zvinofanira kuitwa ndezvipi isu kugona kubudirira kana kusabudirira soda zvakaitwa 1980 United Nations iuye ione kuti sarudzo dzifambe zvakanaka haisi mhosva wa kukumbira kutaura nareferee kana muchinge muri pamakakatanwa. Haisi mhosva wa kukumbira munyai kana musati mawirana pasati pane sungano kana yakakwana. Haisi mhosva wa kuva negoyedzi kana muri kumhiriko rwizi nekumhiriko rwizi panotodikwa zambuko kana ratingati grid muchirungu. Ndo ratirikutaura United Nations, AU nefeedback. Saka hapana chitsva, isu tinobva tatanga zvinotonaka. Rino kana rwavambwa rwakupfumbira. Kana vakaramba havo kuti vabvumire, vakarega kuya nemahongera, vakarega kuya nengoma, asi tatanga kuno kuvamba rwiyo rwuke. Kana bhesi rouya netena, zvaakuvandudza kuti nyika iende mberi. Toda sarudzo dziri tachena, dzine runyararo, dzine rugare, vanhu vavhotere pavanoda muzimbabwe. Ndo zvatakarumbira muna 1980 tikawana independence. One man, one vote. Kwete one man, one village, one vote. Kana kuti one subject, one vote, inobva yaitwa munhu wese. Izvo zvapira nazvo.
Asi kavachamisa vezanupiefu vari kuti munenge makurumidza kurova bembera vachiti munyika hamuna gakava kana hondo yekuti pangade kupindira kweUnited Nations.
Izvo zvinotokuratidza kutaura kunyika vezanupiefu kunokuratidza kuti pane makakatano. Haana kutanga nhasi, akatanga navatangirai Mugabe, zanupiefu neopesini yanga iriko. Even before that zvainoita zvimu nezanupiefu. Saka nyaya dzemasarudzo, nyaya dzemapato, nyaya dzematongerwo enyika dzine dambudziko kunyika yezimbabwe. Toda kuti tizvigadzira tive nemupendero, tisaramba tichingoenda nekubvaruka kwembatya yenyika. Toda kuti uchiva nemupendero. Izvo zvinozikanzwa makurumidza maita sei. Hakuna unozviziva kuti kazhinji zhinji mukanonokera zvinhu munozowana zvinhu zvashata, especially kana paita hama inozwa mutupo. Mazino anoora. Saka toda kugadzirisa mazino asati aondomoka ese kuti tisasara tine manyada mumakadza. Tifambe nenyika inenge ine mazino. Ndozvatoda kutanga tagadzira.
Ko, vamwe vari kuti madi kuenda kusadak neafrican union musati makwira makati?
Sadak takaenda, African Union takaenda, madhoiwa yatakatovhura. Tinotova mukati. Nyaya takatozvitsveta anozvidziva nyaya dzatikutaura dzinozikanwa muno muafrica mese. United Nations kungozadzikisa kuti nyaya iyoyo ifambe zvakanaka nekuti ndo boka guru uye tiri nhengo yeUnited Nations. Saka hapana chitsva chatikuita, kungozadzikisa izvo zvinotarisirwa kubva kwatiri. Nesaka tati nyaya dzisarudzi dzemuzimbabwe dzinoda kudziitwe zvakasiyana. Hatingazi chinhu chimwe chete nguva nenguva toti kuseri kwakoni.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vachitaura pari parunare muHarare. Asi vachipindura munyori munyadzi zvemutemo mubato reZANUPF vamunyaradzi Paul Mangwana vati Zimbabwe haingaitirwe sarudzo nesangano guru reUnited Nations nekuti munyika hamuna hondo.
Tinyangwe hachidzisa kuti ngavaerege constitution yenyika. Nyika inoiyi iri kutongwa in terms of its own constitution. Saka hapana nyaya yekuti UN ipindire. UN inopindira kana tichibuda muhondo. Isu hatina hondo yatinobuda mairi.
Sikava Mangwana, tichitarisawo mutemo weiyo United Nations kana kuti policy document rayo inotiyo kana pasina kuwirirana kana kuti pachikwanisa kuti panogona kugumisira paita mhirizhonga. Nyika inokwanisa kudaidza vanhu veUnited Nations kuti vauye kuzoita sarudzo dzacho, asi ndokunge zvatenderanwa neUnited Nations General Assembly kana kuti Security.
Kana paita nharo vanouya tine constitution yenyika inotaura kuti kanapaita kanharo chii chinoitika. Tine makotsi akaitwa in place okudhila nenharo dzemidaiti.
Asika ivo vanopikisa veCCC ava vari kuti havawirirane naiyo zeki yacho uye vari kutiwo matare aya anenge ari kutora divi.
Kana vasingadizvi matare omuno muzimbabwe ndachinotaura nyika yavowo inoi Zimbabwe inotonga inteeoiconstitution.
Munyori anoona nezvenyaya dzezvemutemo mubato reZANUPF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Zviratidzwa zveHarare Agricultural Show zvatanga muHarare nhasi. Varongi vezviratidzwa izvi veZimbabwe Agricultural Society kana kuti ZAS vachiti pane varimi vakawanda pamwe nemakambani anodarika mazana mana vanosanganisirawo vemuZimbabwe nevekunze kwenyika varikuratidzira zvinhu zvavo gore rino. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya ashanyira nzvimbo iyi ndokutipa nyaya inotevera.
Zviratidzwa izvi zvatanga nhasi uye mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa nekuburiswa kwemashoko muzasi vataonga miriyoni vati vanotarisira kuti vanhu vauye neuwandu hwavo zvichitevera kurerutswa kwematanho ekudzivirira kupararira kwedenda recovid-19.
SezZimbabwe Agricultural Society tinofara zvikuru kuzivisa nyika yeZimbabwe kuti gore rino tichange tiine show yedu yema gore ose yatagara tichisiita. Nekuti pari zvino tikatarisa tinoona kuti dambudziko recovid-19 iri rinenge rarwiswa zvakanyanya and tarisiro yedu seZimbabwe Agricultural Society ndeyekuti ruzhinji rweZimbabwe ruchauya neuwandu hwaro mushoo yegore rino.
Vamiriyoni vati kunze kwevarimi nemakambani anotsigira mabasa ekurima munyika, makambani ezvicherwa achange achiratidzirawo pamwe nemapazi ehurumende, mabhangi uye zvikoro zvepamusoro, vati pachaitwa misangano yekusimudzira bhizimisi rekurima. Vatiwo gore rino pane mimwe michina itsva isati yamboshandiswa ikuratidzwa kune veruzhinji paurongwa hwegore rino.
Unotoona kuti kune imwe michini mitsva isati yatomboshandiswa kana neva vavarimwa vedu yemuno muZimbabwe. Saka tiri kufara zvikuru kuti shamwari dzedu dziri kutitsigira dzichiuya kuti tizodzidzisana nekuratidzana kuti nhoroondo yeagriculture munyika yeZimbabwe yafamba zvakadii.
Vamwe vari kuratidzira michina mitsva ndeve Scientific and Industrial Research Development Center SEDIC. Vacertified gwada vanotsanangura mashandiro anoita mishina yavo yekudyarisa zvirimwa zvakaita sezviyo nemhunga.
Patinobroadcasta vana zviyo mhunga chiyandisi at times we find kuti tabroadcast tinozopinda kuti takudzurira to manage inonzi crop density yedu handii. But at the same time patinoita crop density yachoka tikuti zvoni it's a waste tambodyarire zvakawanda kana hati hatichazvidzura. And even pakuzomanaja crop yacho kuzoapply ma fertilizer then it means cha broadcaster, which means there's going to be wastage with nechaenda pakusangana crop yacho. But if tikaplanda zviri systematic it also means even pa crop manager the crop in terms of application ema fertilizers ma zvinoenda zviri effect.
Vati vakagadzira mishina iyi nekuti ndizvo zvinodiwa nevarimi.
Vanhu vari kuti already tatangojaira kukusha. If actually vanhu vari kutoti if you bring chinhu chinodyara zvinhu zvakaita semazviyo chi it lessens the burden. This means mafarmers vanoga kutoti kutorima hauchamarwadzi. People opt for chibage because vanoga kuti hachinetsi kuzosakura hachirwadzi. But we've got all assortment of these things. And so vari kuti at least kana zvane mechanization mukati it makes now easier. And it's for the farmer kuti haachatarisa kuti hachine labor yakawanda.
SEDIC iri kugadzirawo mishina mitsva yekugaisa zvirimwa zvakaita sezviyo nemhunga pamwe nemimwe inoshandisa pakukohwa zvirimwa zvakaita sembambaira nembatatisi. Mishina iyi yese inotarisirwa kunge yave kutengeswa mwaka unotevera. Zvichakadai pachaitwawo musangano unosimudzira mabhizimisi pakati peZimbabwe neBotswana nemusi wechishanu. Mumwe murimi wekuwedza vapaya Soko vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuita zvakanaka pashoo yegore rino. Murimi achakunda varimi vese zana vari kubva kumatunhu ese munyika achapiwa mubayiro wechibhorani nepampi yesola pamwe netangi remvura rine marita zviuru mazana mashanu. Shoo iyi ichabvurwa zviri pamutemo nemusi wechishanu uye vamiriyoni vati vachazivisa munyarikani achavhura shoo iyi zviri pamutemo nekufamba kwenguva. Dzimwe nyika dziri paurongwa hwegore rino dzinosanganisira Botswana, South Africa, Malawi neIndia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Makaterera kunepenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Guru Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, Ambassador Frederick Shava, vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti pane chimwe chizvarwa chekuZimbabwe chakapambwa kuNigeria, uye vatiwo vari kushanda nehurumende yenyika iyi kuona kuti chasunungurwa. Dr. Shava vati vari kunetsekana zvikuru senyika nenyaya iyi. Bepanau rekuNigeria Red Guardian rakati chizvarwa cheZimbabwe vaCharles Choko vakapambwa muNigeria nemusi wechitatu mudunhu reKaduna. Zvinonzi vakapambwa nechimwe chizvarwa chekuNigeria vaYusuf Aliu Bello, uye pakupambwa kwavo uku pane mumwe muto akapfurwa achibva afa. Mutauriri wemapurisa muKaduna vaMuhammad Jalige vakaudza vatori venhau kuti vari kuferefeta nyaya iyi. Mumwe musoja wekuNetherlands anga achiita zvidzidzo zvechiuto muAmerica anonzi akaurayiwa muguta reIndianapolis kuIndiana nemusi wemugovera. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe musoja wekuNetherlands ainge achiita zvidzidzo zvechiuto muAmerica anonzi akaurayiwa muguta reIndianapolis kuIndiana nemusi wemugovera. Musoja uyu anonzi ainge ari nhengo yemauto eCommando Corps, uye vamwe vake vaviri vakakuvara muchiitiko ichi. Mapurisa emuIndiana anoti vatatu ava vakapfurwa panze pehotera yavaigara mushure mekunetsana nemumwe munhu kana kuti vamwe vanhu avo vasati vasungwa kusvika pari zvino. Chikwata cheUnited Nations chinoona nezvezvombo zvenuclear cheInternational Atomic Agency, Energy Agency, chinonzi chiri munzira kuenda kuUkraine panzvimbo yeZaporizhia nuclear plant iyo iri munjodzi yekubhombwa muhondo pakati peRussia neUkraine. Pane kunakurirana nyoka mhenyu pakati peRussia neUkraine nezvekuti ndiani ari kukanda zvombo pedyo negwenya renuclear iri. Nzvimbo iyi pari zvino iri pasi pemauto eRussia, asi vashandi varipo ndevemuUkraine. Ukraine iri kuda kuti mauto eRussia abviswe panzvimbo iyi. Russia inoti iri kutsigira chikwata cheUnited Nations chiri kuuya kuzoongorora zviri kuitika, asi inoti haisi kuzobvisa mauto ayo. Cameroon inoti kusimbaradzwa kwaitwa nzvimbo iri kumawirira kwenyika iyi nemauto kwapa kuti vana vechikoro vanodarika mazana maviri vainge vambomira kuenda kuchikoro vakwanise kudzokera kunotanga zvidzidzo zvavo. Bepanau rekuBritain reTelegraph rinoti zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kushanda zvichibatsira vakoti kana kuti manese aids kana kutiwo macaregivers zviri kubatwa senhapwa zvichibatsirwa mari yakawanda nevanenge vavabatsira kutsvaga mabasa kunyika iyi. Mutori wenhau Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Bazi rinoona nezveutano muBritain reDepartment of Health and Social Care kana kuti DHSC rakaudza bepanhau reTelegraph kuti rinoferefeta nyaya idzi kana paine vanenge vamhangara sezvo richikoshesa kodzero dzevashandi. Bazi iri kunyange richinzi rine masimba mashoma panyaya iyi rakambomisa kutyorwa kwekodzero dzevashandi uku nevamwe vekuAsia nekumavirira kweEurope. Munyori mukuru mubazi revashandi muZimbabwe vaSimon Masanga vaudzawo Studio 7 kuti hurumende iri mubishi kutsvaga nzira dzekuva nechokwadi kuti kodzero dzevanoenda kune dzimwe nyika ava dzinochengetedzwa.
Zvatiri kutiraya kugadzirisa sehurumende ndezvekuti tiite maagreements atoti mabilateral labor agreements nenyika muenzaniso vandingapa deverwani patakagara pasi tikaita MOU inospecifya maresponsibility eRwanda neZimbabwe pakuenda kwematicha nemamwe maspecialists achaenda kuRwanda. Tikaita arrangement iyoyo tinogona kubata negotiate maconditions of service including masalaries.
Zvinonzi vamwe vanhu vari makambani ari kutora vanobatsira vakoti ava anoti vari kutambiriswa mari shoma pane inotarisirwa kuti munhu ararame muBritain inova mapounds mapfumbamwe nemasendi makumi mashanu kana kuti 9 pounds 50 cents. Mari inodarika zvikamu zvishanu kubva muzana inonzi inotorwa nevari kupinza vanhu mabasa ava. Asi izvi hazvizi kumisa zvizvarwa zveZimbabwe kutsvaga mabasa aya sezvo zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika. Vakawanda vari kuenda kuzvikoro zvatekeshera munyika zviri kudzidzisa vanhu zvekubatsira vakoti kana kuti nurse aids. Zvikoro izvi zviri kuramba hazvo kuti zviri kuitawo mabasa ekusveta simba vana veZimbabwe zvichiti zvinongodzidzisa uye zvinenge zvava kumudzidzi kushanda munyika kana kunze. Zvikoro zvakanyoreswa zviri pamutemo zvakaita seAngel Care Home, Ocean Bed Nurse Aid Training Center neOne Africa Trust zviri kubhadharisa mari iri pakati pezana nemazana maviri emadhora ekuAmerica kuti munhu awane chitambi ichi. Vakatanga chikoro cheOne Africa Trust vatapiwa mukombe vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti pane vadzidzi vavo vakawanda vakaenda kuBritain.
Vazhinji vacho vamwe tinoona vachida kubuda kunze kwenyika sekuUK nekuEurope. Sezvo iri memba yedu pano panodiwawo matsamba ekuti vanyorerei kuti munovazive here uye vakaita izvi. Vazhinji tinenge tanyorera asi hatizoziva kuti vangani vaenda nekuti vamwe vanongoenda kaverevera hauzoziva unotozonzwa kuda kurinyiwa mapepa ake pagore zvatinoita.
Izvi zvinotsinirwa navaganisani epiri vakavamba chikoro cheOcean Bed Foundation International. Avo vanotenda kuti vanhu vakawanda vari kunyoresa kuti vaite zvidzidzo izvi.
Enrollment yedu iri kuramba ichiwedzera kubva gore richitanga muna January. Iko zvino inenge yawedzera about 50%. Vanouya kuzoenrolla vanotoenrolla vakatargeta kuenda kunze kwenyika. Isusu kuenda kunze kwenyika hati vabatsiri. Isusu zvatiri kuita kutraina chete.
Zvikoro izvi hazvizi muZimbabwe chete asi muno muBotswana mune zvimwe zvinosanganisira cheHarlem Community Education Development Trust chakavambwa namai Vimbai Mutemo Haboroni.
Zviri kubetsera vanhu vakawanda munzvimbo dzakasiyana siyana nokuti munzvimbo dzatinogara kune vamwe vanenge vachida kuchengeterwa vabereki, kunenge vamwe vanenge vachida kuchengeterwa vanorwara vari mudzimba vabva muzvipatara. Tiri kuona zven that's why vazhinji vedu vachikwanisa kana kuti vachifarira zvidzidzo izvi zvekuchengeta varwere mudzimba zvichivabatsira uye vachigona kuzoshayira vana vavo. Tingi zviri kuchinja some of vanhu.
Ashoko akabuda mubepanaure masvingomira ekuti pane mumwe musangano rinobatsira munyaya dzekufamba kwevanhu kuenda kune dzimwe nyika kusanganisira kuBritain International Organization for Migration kana kuti IOM rakati pazuva kune vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu vanovanyorera kuti vavhenekwe chirwere cherurindi kana kuti TB tests kuti vaone mapepa ekuenda kuBritain. Mukuru wetsangano ira maifadzai Peni Nyamande vati havana kusununguka kutaura kuti vanobatsira vanhu vangani.
Sesangano reIOM Zimbabwe hatikwanisi kukupai manhamba evanhu vari kuvhenekerwa chirwere cheTB uye kuti sei vari kubuda munyika pamwe chete nekuti vanhu vari kubuda munyika ava vanoita mabasa ei.
Nyanzvi munyadzi zvemagaruro evanhu munyika nekufamba kwevanhu uye vakamboshanda nerimwe sangano raitsvagira vanhu mabasa kuBritain vawaitsiri Kheto vati vanoda kushanda kunze kwenyika vanofanira kutanga vaita tsvakurudzo yakasimba nekuti vanogona kuzvikanda mumukanwa mamupere. Sangano reNational Health Service muBritain rinoti munyika iyi muri kudiwa vashandi vezveutano vanodarika zvuru zana negumi zvine zana nemakumi mapfumbamwe kana kuti 110,192. Pavashandi ava pari kudiwa vakoti vanoda kusvika zvuru makumi mana kana kuti 40,000. Izvi zvinonzi zvichapa kuti Zimbabwe inova yave kutorerwa vashandi vakawanda munyaya dzezveutano irasikirwe nevakoti nevamwe vashandi vemuzvipatara. Izvi zviri kutarisirwa kupa kuti zvinhu zvibve zvanyanyoita manyama amire nerongo munyika. zvipatara zvakawanda zvemakanzuro zviri kuvharwa sezvo vakoti vakawanda vari kuenda kunze kwenyika kunotsvaga mafuro manyoro. Gore rapera vashandi vemuzvipatara zviuru zviviri nemazana maviri vakasiya basa muZimbabwe vakawanda vachienda kunze kwenyika. Vashandi vemuzvipatara vari kugunun'una nekutambiriswa mari shoma uye vachiitiwo muzvipatara muna mushonga nemichina yokubatsira varwere. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Munau zvemitambo, nyanzvi munyanzvi zvemitambo, Momoyo akambotambira chikwata cheCapes United neBaimo Premier Soccer League anoti Gakava pakati peSRC neZifa rave kukanganisa zvakanyanya vatambi vemunyika avo vasiri kukwanisa kuenda kunoratidzira tarenda ravo kumakwikwi emuAfrica kana World Cup. SRC iri kuramba yakatsika madziro padano rayo rekuti haisi kuzodzosa pabasa mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo. Vakamambo vari kupomerwa mhosva dzakasiyana-siyana dzinosanganisira dzeuori. Asi vari kuramba mhosva idzi. Mukuzeya nyaya iyi tabata Momoyo.
Dambudziko reZifa neFIFA harina kuoma kugadzirisa iri. Panongova nevakaoma musoro kuSRC vanova vakaita kuti bhora redu rimiswe semamisirwa rakaitwa. Pavakazviita hapana kumboiswa pfungwa kana njyere pasi kuti vaone kuti kana bhora rikamiswa zvichakanganisa vatambi zvakadini. Mukatarisa izvozvi Blessing mugore ratiri rino taane nguva tatotadza kutamba kosafa. Wanga uri mukana wekuti maplayers edu vatambe. Hatisi kutamba zvakare maWorld Cup qualifier. Hatisi kutamba zvakare AFCON. Takapotswa zvakare nechan. Uyezve maclubs edu vanositamba muAfrica maChampions League aya hapana ari kubvumidzwa kutamba. Tarasikirwa chaizvo nenguva iyoyi. Uyezve mukana angachawana maplayers.
Munga pamuenzaniso ipapo.
Pamwe tachatowana vamwe maplayers vanga vacha wonekwawo nedzimwe nyika. Zvinoreva kuti kana vaendawo kune maligi makuru vachadzoka vachitambira nyika yavo zvoita kuti bhora redu riite nani, rikure, rivandudzwe. Asi nekuda kwekuomarara musoro kweSRC hatina kwatinosvika. Chiri kungodiwa Blessing. Zvakatarwa neFIFA ngazvitevedzerwe and zvikangotevedzerwa Zifa inodzorerwa masimba ekuti itambe bhora muAfrica nepasi rose.
Tombo tarisawo makundano eCastle Premier Soccer League. Ndechipi chikwata chamurofunga kuti chichasimudza mukombe uyu? Takatarisa zviri pamusoro FC Platinum, Dynamos neChicken Inn.
Pana uya wataura iyi ndinodaira kuti vanokwanisa kukunda zvikwata zvichiri mu makwikwi aya ePSL 2022 EFC Platinum, Dynamos neChicken Inn. Ukatarisa Dynamos neChicken Inn dzakangosiyana ne point imwe chete. Dzozosiwa ne 6 points ne FC Platinum. Kureva izvo kuti pakawana zvinoitika pamagemu mashoma nena asara iwaya pautatu wadzo. Pane imwe inokwanisa kukunda. Asi tatarisa zvedu matambiro nemafambiro ari kuita nhabvu muno muZimbabwe. Handisi kuona paine chikwata chichazokwanisa kukunda FC Platinum iro gore rino iri.
Sei muchidaro mugomamo?
Ndaona pese payatamba. Kana yakundikana kwazvo iri kungobuda nemangange madro. Asi ukatarisa Dynamos neChicken Inn kunyanya Chicken Inn iri kutomboita ichidyiwa. Zvinoreva izvo kuti mukana yayo inoita ichiderera magemu achipera. Saka mamirira zvakaita iko zvino tinongoti Chicken Inn, Dynamos neFC Platinum dzichine mukana wokukunda.
Yangari muongorori wenhau dzemitambo Momoyo achitaura ari parunhare muHarare. Muchirongwa chedu che Live Talk na 8 PM nasi, tirikuita hurukuro nenyaya yemirijonga munyaya dzezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dza 2023. Aiwa, havateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Praxidis Jeremiah PJ munaudze isindebele.
Soko isika tisenda bakufu.